Muriye Zimbabwe ndinokuchingamidzai kune chimwe chirongwa zvakare chevechidiki chatinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Vamwe vari kusimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Evans Zeninga ndiri kuno kuWashington DC. Nasi ndaita rombo rakanaka tichakurukura navanzvadzi vedu Charlene Musonza, fashion designer pachirungu Vanetsa Parare. Iko zvino vari muno muAmerica, tinzwei kuti zviko zvavari kumbonyanyoita zvapa kuti vanhu vavatsvage tsvage kudai. Makadiko vanzvadzi?
Zvipa henyu makadiko.
Veruzhinji vari kubvunza bvunza kuti Charlene Musonza uyu ndiani wamuri kuti fashion designer uyu, anyanyoitei, kwageza bhazi here? Ndiani anonzi Charlene?
Charlene is a fashion designer.
Basa rinoitwa na fashion designer nderei?
Basa rinoitwa na fashion designer rekusona, kugadzira hembe, kudrawa, kugadzira custom made clothing.
Zvatinoona zvichiitwa paTV nevarungu zviya?
Ndizvo chaizvo.
Makazvidzidzira kupi izvo?
Ndakazvidzidzisa ndega. Zvimwe ndakazvidzidzisa ndega as well as ndakamboitwa mentorship kuSouth Africa na Sonwabile Ndlambasi. Angari fashion designer wa Nelson Mandela for 1 year. I can't train more on marketing my label, my portfolios, preparing my portfolio presentations, taking part in fashion shows, nekugadzira my fashion shows, ndikwanise kuzvimaketa.
Saka itarenda kare kutozvarwa naro here?
Aiwa, chiko chakabva kuna Mwari.
Tonzwawo kuti munomboendawo kuma fashion show anotyisa chaizvo, takanzwa yeku inonzi Washington DC Fashion Show, Fashion Week, muchikwana kwana wekoko. Kunenge kuchimboitwa sei ikoko?
DC Fashion Week, one of the biggest fashion weeks mu Washington DC. Platform yekuti ma fashion designer anobva kwakasiyana siyana, anodizaina zvakasiyana siyana, vakwanise kushowcase talent yavo. Kunenge kune vanhu vakawanda vanouya, vanogona kutenga hembe ipapo, vanogona kuwana basa ipapo. Zvinotisimudzira sema fashion designer kuisa label yako izikanwe nevanhu vari kunze nevanoda fashion.
Kunongoendwa here nemunhu wese wese uku kana kuti kune vanototsvagwa vanoziva zvavari kuita?
Pakuenta vanotanga vakumbira kuti vatumire portfolio yako. Portfolio yako inenge iri compilation yema designs ako. And then from there vanoreta kuti do you qualify to be a part of this fashion.
Saka inotevera iri kuitwa riini?
Inotevera iri kutanga musi 22 February 24.
Matoigadzirira herei?
Tokugadzirira so total.
Ko tinomboona ivo sister Charlene ava vachibuda buda kumwe kwakawanda wanda, takambokuonai pamavhidhiyo emusic ainakidza chaizvo kuHarare uko. Munoita zvakawanda wanda, munozvikwanisa sei kubatanidza icho nechocho 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 nenguva inonetsa mukurarama?
Zvakanakira kuti unotamba woita zvemodeling, woita zvedesigning, zvineka link zvese zvingori linked to showbiz.
Tonzwawo vamwe vachiti hanzi muindastiri yenyu yeshowbiz munosanganikwa nezvanhu zvakawanda wanda, zvimwe zvaana madrugs, zvimwe zveabuse. Munombosanganawo nazvo here zvimamunofamba?
I think zvinowanzoitwa nevanhu vasingagoni kumanaja stress, dzimwe nguva peer pressure, dzimwe nguva vanenge vasina confidence on stage. But inini I do perfectly fine without any of those.
Mashoko enyu kune mumwe musikanawo wechidiki ari kunzewo kwaanokuyemurai achiti kana ndakura ndoda kuzoita sasisi Charlene ndeyekuti kudii?
Zvandinogona kudza vana vasikana vari kunzoko vada kubudirira muindastri yandiri, work hard, believe in yourself, have passion for zvauri kuita, put God first in everything that you do.
Kuti vanoda kukuteverera iwo vanokuteverai kupi, vanokuwana ipapi?
Vanokwanisa kundiona paInstagram. Instagram yangu inoti simply Charlemub, CHARLIEMUB. Kana kuti vanokwanisa kundiona paFacebook Charlene Musonza. Or website yangu inoti mubig.wix.com.
Aiwa, ndinokutendai zvikuru vanzvadzi nenguva yamatipa yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Maita basa, tinotenda.
Muri yeZimbabwe ndinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi matanga tichikurukura navanzvadzi Shaleni Musonza, fashion designer veShalimub brand label ranetsa muno muAmerica. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Kwanhasi togumira pano, musara zvakanaka.